Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 18, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutevedzeri wemutungamiri webato Vatendai Biti nevamwe vatsigiri vebato iri vakatemerwa motokari kumuzarabani kuMashonaland Central nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF. Asi bato reZANU PF rinoti aya manyepo kuti nhengo dzaro dzakarwisa vabiti nevatsigiri vebato reCCC. Zimbabwe Electoral Commission yokurudzira mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira kuti vange vatumira kero dzavo nenhamba dzenhare panopera mwedzi uno kusangano iri. Mukuru wemapurisa munyika Commissioner General Godwin Matanga vanobvuma kuti bazi remapurisa rekubudiswa kwemashoko risangane nevatori venhau mumatunhu ose senzira yekudzivirira kushungurudzwa nekusungwa kwevatori venhau vachiita basa ravo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti mutevedzeri wemutungamiri waro Vatendai Biti nevamwe vatsigiri vebato iri nezuro vakatemerwa motokari dzavaifamba nadzo kumuzarabani mudunhu reMashonaland Central nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF ava vanonzi vakanga vavhara mugwagwa. Bato rinoti riri kushushana zvikuru nekukwira kwemhirizhonga yarinoti iri kukonzerwa nebato riri kutonga. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kana nyaya iyi yave mumaoko emapurisa. Ngatinzwei mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change Vaustalos Gift Siziva vachitsanangura.
Vabiti vanga vari kuMashonaland Central pavari kufambira nyaya dzebasa redu reCitizens Coalition for Change pavablokwa nekunetswa nevanhu veZANU PF vanga vachishandisa mamachets matombo vachikandira nekunyaya yekuti ZANU iri kubvunduka nyaya yekuti musangano watekeshera kumamisha vanhu vari kuembresa nyaya yekuti munyika muite shanduko. Asi CCC takataura kuti kumaruwa tinofamba tichimobilize vane kudzidzisa vane kugadzirira sarudzo dziri kuuya. Ndosaka ZANU PF yakushandisa mhirizhonga. ZANU PF yapererwa kwese kwatiri kufamba.
Saka izvi zvinosiya papi bato renyu vasiziva munyaya dzemhirizhonga?
Isu takataura kuti we are not going to be tempted kuti tiuye kunyaya violence. Ndosaka tichikurudzira vanhu kuti munyika muite runyararo vanhu vedu havafanhi kutya. Vanhu vedu vari kunzwisisa kuti tinofanira kufambisa basa rekuti munyika muite shanduko nekuti kushanduka kwenyika kunobetsera nevezanu kunobetsera ruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Ava vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi avanoti manyepo kuti nhengo dzavo dzakarwisa vabiti nevatsigiri vebato ravo.
Mashoko avari kutaura haana chokwadi maari, mashoko akanangana nekuda kubata vanhu kumeso, kubata pasi rino kumeso vachinyepera vanhu kuti vanhu veCC vari kushungurudzwa nemhirizhonga. Ivo vari kuzikanwa kuti ndivo vane mbiri yemhirizhonga ine ropa ratakaona kuchitungwiza. Ndo vari kuonekwa vachipisa dzimba dzevanhu, ndo vari kuonekwa vachitaka mota dzevanhu, vachipisa mota dzevanhu kuchitungwiza. Mavara aya ndiri kutaura mese munovaziva, hatina chokwadi chezvavari kutaura.
Sei muri kudaro vangwadi?
Zvakangokosha vakandemiri kuti mashoko andiri kutaura aya naanda kutumirai paWhatsApp, ndakutumirai statement yabuda kubato reCCC remhirizhonga iyi. vari kutaura ivo kuti vabiti vakatemerwa mota dzavo vari kwamurambinda nevanhu vekwamurambinda uye nevanhu vekubhuyira kumusha kwandinobva. Asizve mumashoko emutauriri wavo vafadzai mahere, vari kutaura ivo kuti vabiti vakatemerwa mota dzavo kumuzarabandi kumashonaland central. Saka zvino nyika ingada kuziva kuti kusawirirana kwemashoko awawa kuri kukonzereswa nei. Kuri kukonzereswa nekuti mashoko avari kutaura haana chokwadi mukati. Kana mwanakomana wamwari chaiye Jesu Kristu waizikanwa nemashiripiti, haana kumbowanikwa ari kugarili kana kukapenauni panguva imwe chete. Kwavabiti vangawanikwa kubwera kwamurambinda vachitemerwa mota panguva imwe chete yavari kutemerwa zvemota kumuzarabani nevanhu vezanu pf zvinogofamba sei? Nyango vachifamba nechamupupuri hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinongotitaridza kuti mashoko avo ndeevanhu vasisina mano, tinomadhismisa nekunyepa kwavo.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano pf vatafadzwa Mugwadi vari parunare nestudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo muZimbabwe yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti vatumire kero dzavari kushandisa pari zvino pamwe nenhamba dzenhare neemail address pavanobatika, ichiti iri mushishi kuvandudza magwaro ayo. Ichinyora padandemutande reTwitter nhasi, ZEC yapa musi wa30 mwedzi uno sezuva rekupedzisira rekuti mapoka ose aya ange atumira zvose izvi kumuzinda waro. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana kuti tinzwe zvizhinji. Tabata mukurano nezvemabasa musangano rinorwira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu kuti tinzwewo maonero avo padanho reZEC iri.
Zviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission tinoona chekutanga vanogona kunge vari kuzviitira kuti vagone kunge vaine information yese yevanhu vose vane zvavari kuita zvichienderana nemaringe nenyaya dzesarudzo, kusanganisira maorganizations anoshanda akazvimirira oga nevemapato ezvematongerwo enyika. Chechipiri chatinoona chinogona kunge chaita kuti zviite sekudaro, mumazuva mashoma apfuurayo takaona vachitaura kuti sistemu yavo kana kuti database ravo rine humboyu kana kuti madetails emaorganizations kana information yese anogona kunge akanga achiupdatewa kana kuti achiupgradewa kana kuti vachikurudzira vachisumudzira database ravo. Saka zvinogona kureva kuti information inogona kunge yakarasika. Saka nekuda kwezvo vanogona kuda panyowani kuti vawane information itsva yevanhu, kana kuti vanogona kunge vachingoziva havo kuti maorganizations mamwe anogona kunge akabva munzvimbo dzaakanga ari panguva yavakanga vachimbove vachitaura vose. Saka nekudaro panogona kunge pane mukaha kuti tsamba dziri kuenda kusiriko. Saka mboona kuti dzedu dzimwe nguva dzakanga mhenge dzichienda kune imwe hofisi yatakanga tichishandisa. Saka nekuda kwezvo vanogona kunge vachida kuupdata information iyoyo kuti information iende kwainofanira kunge ichienda.
Zvinhu zvatingati zvinofanira kuitwa kwapera nguva yakadii vaBobo Spoon?
Ichi chinhu chinofanira kugara chichiitwa neZimbabwe Electoral Commission. Havafaniri kumirira kuti vazowana nguva yavangati chitipai information yenyu yekwamunowanikwa kana kwamunogara. Chatinoita dambudziko nacho ndechekuti havagone kuisa cut off time kana kuti zuva rekupedzisira rekuti kubva musi wakati hatichatora. Ndofunga iroro ndo rinogona kuve dambudziko kwatiri, nekuti tinotarisira kuti nguva nenguva kuchaita mapato matsva, kuchaita maorganizations matsva anenge achiaita zvesarudzo. Saka nekuda kwaizvozvo kuzotaura kuti tinovhara musi wa30 rinogona kuve dambudziko, kunze kwokuti kana kuri kungoti pane zvavari kuda pari zvino vari kumboti kusvika musi wa30, asi kana zvinge zvazopera izvozvo vanhu vanogona kuramba vachitaura navo vachitsvagawo vachitumira information yavo, asi hazvigone kuti vabva vavhara kuti mukaha wavharwa.
Vanga vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru wemapurisa munyika Commissioner General Godwin Matanga vanonzi vakabvuma kuti bazi remapurisa rekuburitswa kwemashoko pamwe nemasangano anomirira vatori venhau vaite misangano nevakuru vakuru vemapurisa mumatunhu makuru nematunhu madiki ose emunyika senzira yekudzivirira kushungurudzwa nekusungwa kwevatori venhau pavanenge vachiita basa ravo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nhasi nemutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati pamhemberero dzokucherechedza zuva rekutapwa kwenhau kwakasununguka pasi rose reWorld Press Freedom Day idzo dzaitwa muHarare nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Harare Chapter. Vanyati vati mapurisa munyika anofara nebasa rinoitwa nevatori venhau munyika uye anoda kushanda zvakanaka nekusimbisa ukama hwavo nevatori venhau.
Wirirana kuti vakuru vevatori venhau vemajournalist vabatane nemapurisa tionane nemaprovincial commanders echipurisa muHarare, muBulawayo, muMasvingo, muMutare tigadzise nyaya dzebasa rinofanira kunge richiitwa nemajournalist. Zvikuru takatarisa nyaya dzekuti takuenda kumaelections, toda kuti ukama hurambe hwakanaka, pasave nokusawirirana kana kunzi majournalist varohwa nemapurisa vachiita basa ravo. Ndo nyaya dzatoda kuti tigadzirise idzodzo.
Asi vatapi venhau vapinda muchitwo chanhasi varatidza kusafara nemabatirwo avanoti vari kuitwa pamwe nekusungwa kwavanoitwa nemapurisa, uye Vanyati vati vanoziva kuti pane mamwe mapurisa asinganzwisise mashandiro evatapi venhau. Gweta zvekare vari mutapi wenhau vaChris Mike vatiwo zvinosuwisa kuti vatapi venhau vari kuramba vachishungurudzwa nekusungwa kunyange hazvo hurumende ichiti iri kuvandudza mitemo yemashandiro avo. Vamhike vatendawo danho ratorwa nemapurisa rekuti anoda kuti vatori venhau vashande zvakanaka vakasununguka.
Tinotenda kuti mapurisa vatora pfungwa idzodzo dzekuti vanofanira kuti vashande pamwe chete zvakanaka nevatori venhau vagoita danho rekuchengetedza vatori venhau pavanenge vari pabasa.
Vatiwo kunyange hazvo mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA yakabviswa, mitemo mitsva yakaunzwa haisi kunyatsodzivirira vatapi venhau kuti vasashungurudzwa, uye vanochengetedza mutemo havaremekedzi vatapi venhau. Mukuru wesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe vaLoft Dube vati mapurisa aita zvakanaka, vakati vanoimba kuti izvi zvichagadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa munyika.
Igood idea yekusangana nemapropor anonzi maprovincial police officers, because nyaya dzinoitika ndedzekuti harassment yemajournalist inoitika on the ground kumaprovinces, kumastations and in situations where majournalists are operating anywhere in the country. Saka inyaya iri good zvokuti kunokwanisa kuita conversation yekuti how can that be stopped kuti majournalists ashumurudzwe nemapurisa.
Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rese musi wa3 Chivabvu. Mune imwewo nyaya, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo paramende yechimakumi matatu kunhandare yeCity Sports Center muHarare. Paramende iyi yavhurwa pasi pedingindira rekuti Eliminating Harmful Practices Affecting Children, Progress on Policy and Practice Since 2013. Vamunangagwa vati vabatanidza zuva ranhasi nemhemberero dzeDay of the African Child, uye vati vanoda kuti vechidiki varambe vakabata remangwana reZimbabwe neAfrica. Vati hurumende yakazvipira kuona kuti vechidiki vane chekuitawo pabudiriro yenyika.
The enactment of the National Youth Act as well the National Youth Service Act to legislate on youth empowerment, wealth creation, kufuma, inclusive economic development and the growth is high, very high on our legislative agenda.
Vamunangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vasazvitarisire pasi uye kuti vachengetedze unhu pamwe nemitauro yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iyo mamwe masangano evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU ari kuronga kutanga kurangwa mabasa musi wemuvhuro unouya kwesvondo rose. Rimwe sangano revarairidzi guru reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti richatanga rambopa mukana kunhaurirano dziri kuitwa pakati pehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vanoti sangano ravo rinozoona matanho ekutora mushure memusangano uchaitwa zvakare svondo rinouya. Nezuro, sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rakazivisa kuti musangano wekuzeya mihoro yevashandi vehurumende wakaitwa pasi peNational Joint Negotiating Council wakatadza kuburitsa chimuko mushure mekunge vamiriri vevashandi varamba zvakanga zvaiswa patafura nehurumende. Masangano anomirira vana chiremba pamwe nevakoti akazivisawo kuti nhengo dzavo dzichapindawo mukurangwa mabasa kutanga nemuvhuro dzichida kuti mihoro iwedzerwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navagundani.
Sangano rezimta riri muprocess yemanegotiations nehurumende anotungamirwa neApex Council yave Labour Center yakunzi Kopsu. Saka nezuro chaiye taitori musangano wemanegotiations wokukurukura kuti tione kuti mari yavandudzwa. Mari yevarairidzi haicharevi chunhu. Zvakufanira kuti mari ivandudzwe nekukasika-kasika chienderana nemitengo iriko iri kunze iyi. Saka musangano iwoyu wakaitwa nezuro. Musangano uyu uchazopedziswa svondo rinouya toona kuti chinenge chabuda chii. Sezvo nezuro pasina chibvumirano chakabuda, hurumende pane zvayakauya nazvo asi takaona kuti hazvisati zvasvika pachikamu chokuti zvigadziriswe zvitambirike. Saka naizvozvo tiri muchirongwa ichocho chemanegotiations. Tinotenda isusu kuti nguva ino kutaurirana ikoko hakufanira kupedza nguva. Tinofanira kuti mari yavakauya nayo patebhuru nezuro ivandudzwe isvike pokuti inogamuchirika.
Imi sesangano rezimuta, imari yamunoti dai yatambirwa nevarairidzi?
Hatichatauri zvedu mari mune penyingo, sezvo tichiri paprocess yemanegotiation.
Zvii zvinozobuda kana makatadza kuwirirana?
Tichiri pakutaurirana ka. Saka zvazvinoreva ndezvokuti kana muchiri pakutaurirana mukavimbisana kuti zvatapangana mazano, isu takavapawo chitsvambe chokuti izvi ndozvatakatarisira, ivo vobva vatiwo chiregai tichizvitora tichiinda nazvo kuvakuru vedu tigodzoka svondo rinouya tigogara pasi. Saka ndo urongwa hwatiri kutevedzera tichiremekedza inonzi good faith panyaya dzemanegotiations.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani vari parunhare mugweru neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoongorora kodzero dzevanhu pamwe nemagweta ari kumirira vanhu vemutanzania verudzi rwemasai vari kukurudzira hurumende yetanzania kuti imise urongwa hwekubvisa zviuru nezviuru zvevanhu vasina nzvimbo imwe chete yavanogara ava kubva munzvimbo yemazitateguru avo iri kumucheto kwemabvazuva kwenzvimbo inochengeterwa mhuka dzesango yeSerengeti National Park. Svondo rapera pakave nekurwisana kune mhirizhonga mushure mekunge vashandi vehurumende pamwe nemauto vatanga kutara miganhu munzvimbo inoita makiromita chiuru nemazana mashanu iyo Tanzania iri kuti iri kuda kuti ive pasi peimwe kambani iri kuUnited Arab Emirates kuti ichengete mhuka dzekuzovhima vanhu vachibhadhara mari. Iye zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai svondo rino icho chamagara muchipiwa naMavelas Mushanganya uye.
Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai mugovera wanhasi. Ndiri kuno kuWashington DC kuStudio 7 ini ndinonzi Evans Zininga muchirongwa chamunopiwa svondo rega rega naMavelas Mushanganya uye. Muchachipiwa neni svondo rino chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka muchirongwa chino tasangana namuzvare kuda kwashe Tamia Govere avo vanoshanda saResource Mobilization and Administrator kusangano reJJA Social Justice Advocate for PWD vari kuHarare. Sezvamunoziva svondo rino tange tichicherechedza zuva revanhu vanorarama neusope International Albinism Day, tikasanganawo namuzvare kuda kwashe vanorarama mukati meusope vachisimudza mureza weZimbabwe. Zvakadaro, regai tinzwe kwavari kuti vari kumbonyanyoita nezvei muZimbabwe. Tinokuchingamidzai muchirongwa sisi vedu.
Ndiripo makadiwa anzwa.
Tinotenda. Ndiani anonzi Tamia kuda kwashe? Uchitangire ipapo.
Tamia kuda kwashe chegovere musikana akaberekerwa kunzvimbo yekuplawayo akadzidza kuplawayo akaisisa counseling kunas akazobva akauya akashanda kuno kukuharare
titsanangurirei chidimbu zvamunoita mubasa renyu imi
zvandinonyanyoita muupenyu hwangu advocacy kumiririra vanhu vasinga goni kuzvimiririra kana kuti vasiri kupiwa mikana yekuzvimiririra especially vanhu vakaremara
makazvifunga sei izvi kuti ndo zvandinoda kuita izvi
nekuti inini ndakaberekwa ndine usope ndakakura ndichiona kunesekana kwandaiita ndisina munhu anogona kundimiririra pazvinhu zvakawanda vandaienda kuchikoro ndichishungurudzwa saka ndakazoona kuti zvimwe zvacho vanhu kusaziva
pane here zvamunonzi munotadza kuita muupenyu nekuda kwekuti mune usope
idzodzo ipfungwa dziri kuvanhu vakawanda kuti munhu musope haagoni kuenda kumunda musope akangobasa panogona kukuvara basi handizvo kusiyana kwatakangoita nemunhu wese ruvara reganda pane zvatinoti inonzi melanin nechirungu kuti isusu we don't have the skin color ndokusiyana kwatakaita patinoita mabasa ese nhasi ndikangowana sunscreen ndinotoenda kugarden uko ndotongozora sunscreen yangu yekuti ndisapiswe nezuva ndotoenda kushanda kugarden right now ndirikutoshanda basa rinogona kuva richishanda neumwe akaita senimivanzo
mamunogara mumacommunity mamugere omu munotambirana sei neveruzhinji mukurarama
zvakawanda zvichiri kuda kuitwa vanhu vachiri kuda kudzidziswa nekuti kuchiri nezvinhu vanhu zvavachiri kubhirivha zviri kukonzera rusarura muvanhu saka tiri kunyeka by all means kuenda mumacommunities tichiraise awareness because hamusi kugarika macommunities
vamunomiririra nevamunoshanda navo vari kukubatsiraiwo nenzira dzipi kuti basa renyu riendeke mukudzidzisa vanhu nezveusopi
tinoti kana tichida kuita maawareness tinotsvaga madonors because kuti like ndiri kutaura kuti ndakamboenda kubhinga kuti akatoita kusosa out madonations kuitira kuti tiende kosvika ikoko kubhinga and most of the times these outreaches tiroda kutangira kumamisha uko because ndokuoneka knowledge yakawanda
ndakaonawo muchikandirwa anonzi malove nemalikes nevanhu vakawanda pasocial media pafacebook apo makandawo picture yenyu musi wemuvhuro
dai zvatinowana pasocial media zviri izvo zvatiri kuwana mucommunities munhu anogona ngokusendera meseji achikuappreciata kuti you know tiri kuzviona zvauri kuita we appreciate it vamwe vanotaura kuti inini ndichava chokwadi ndanga ndisingadikana kuona munhu ane usope but after kuinteracta newe on social media zvatoita kuti ndichinje mwoyo wangu ndakuona kuti sure apa ndaikanganisa
tokutendai nemukana wamatipa wekutaura nesi kuno kustudio 7
maita basa nenewo ndinotenda
vateereri ndokutendai kunge manga muinesi muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo matanga tichikurukura namuzvare kuda kwashe Tamiya Govere avo vanorarama neusope manzwa nhoroondo yavo morara zvakanaka vateereri anokuonekai nemufaro ndini wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC
tinotenda Evans iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives umo tiri kuenderera mberi nehurukuru yedu nasenata Mambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kumashonaland central pamusoro pezunde ramambo
zunde inyaya yakanaka chaizvo regai ndibvanangoti vajonga kandemiri kumakore mashomo apfuura nemamwe mashomo pamashura apa tida kutenda zvikuru National AIDS Council yaitibatsira zvikuru nezunde ende yaizosvika pakutoti vari kuita zunde ngatiitei atinoti macompetition ayi kuti vari kuwana gore pamusoro ndevapi pamashuro wako zvakare ava vanousvika mbeu vesidhu vaitotipowo nyaya yezunde ramambo chienderera mberi nekuti vanhu vasafe nenzara vajonga
totarisawo zvakaita sembeu nefotereza zvinhu zvamunopiwa nehurumende here kana kuti zvinenge zvichibva kuvana venyu vemunharaunda menyu
nedzimwe nguva pamashure apo ndichiri kuyeuka hurumende ichitibatsira asi vana vari pamberiwo zvakare kutibatsira panyaya yezundi. Tinongoita mukomberanwa chuma chemuzukuru kuti batane papo tione kuti tingaite sei, asi zvinhu zvaakutiremeiwo. Vamwe vanodzokera kumashure nhende shure, asi zvinderamambo hatingati rinofarira kuendera mberi nekuti chatinenge tichida kugutsa mhuri yemunyika, mhuri yemudunhu imomo kuti irambe yakaguta.
Tonzwawo vamwe vachiti zvinderamambo, vamwe havariremekedze kana kurikoshesa. Zvinhu zvamunotaurawo?
Ya, mabvunza mubvunzo wakanaka vajonga. Dambudziko ratava naro vajonga kandemiri idambudziko rekodzero. Taakususukidza kodzero dzakanyanya. Mambo akadaidzira kuti ngatisumudzirei zvinderamambo. Kana kune vana vangave vane chouviri apo nepapo nekatikande mudengu redii, vamwe havazvifarire, vanenge vachiti taakutyorerwa kodzero dzedu. Zvinotozosvika pakutukisa madzimambo, zvinotozosvika pakuti mambo arege kuremekedzwa nokuti unenge waakuonekwa semunhu ari kupema, semunhu ari kushupika. Saka ndaifungidzira kuti nyaya yezunde ramambo sechirera nherera inyaya inofanira kukosheswa zvikuru. Ndaitofunga kuti taifanira kugara pasi, tagara pasi kana naminister of finance tichiona kuti tingatore matanho api etepolisi level, kuti tingatore matanho api kuti zunde ramambo risimudzirwe kana richida kuwanikwawo nemabhajeti, kungave madevolution funds at provincial level robhajeterwa mari yayo. Nokuti tine minda neoffer letter, indine offer letter yakatonzi chief nembere yezunde. Saka munda iwowo unotoda kurimwa sebusiness zvaro, asi takazembera kuzunde ramambo. Zvinotozoyamura kana takohwa zvakanaka yatingati food security yenyika, nokuti tinogonawo kutokwanisa kutoendesa chibage kunana GMB matura aramba akafashukira.
Zvii zvamungatidai zvaitwawo kuvandudza chirongwa ichochi chezunde ramambo?
Zvingaitwa kuvandudzwa zunde ramambo ndechekuti chirongwa chinofanira kutarisiswa zvikuru. Togara pasi madzimambo ese nemadhumeni nevane chekuita, hatingati mastakeholders, teendesa gwaro redu kuhurumende, topota tichipihwa ruyamuro kana kuti tichibatsirwa neruyamuro nguva ichipo, mafotereza mbeu tobatsirwa kuti zvinde ramambo rirege kutatarika, rirambe richienderera mberi nguva iripo. Nekuti mwaka wakakosha kuubata, hatizoda kuti tinonoke. Chikuru ndo chinoda kuti zvinde ramambo rirenderere mberi. Uyezve vane minda yakanaka, zvinenge zvakatonaka kuti vabatsirwe nemadiridziro. Tochirega kumirira yanyadenga, madiridziro yatingati pachirungu irrigation. Yocherwa zvibhorani imomo, vanhu vachidiridza, chinotibatsira. Hauzomirira pakurima chibage chete, kunenge maakurimawo mbeu dzinoita kuti vanhu vararame, miriwo, mapotato, mbambaira nezvimwe zvakadaro. Nekuti zvinde ramambo chirera nherera, vajonga kandemiri.
Ndopeta chirongwa richiti anochengeta ndiani gohwo iri rezvinde ramambo?
Somuenzaniso kwangu kuzvinde ramambo kune dunzi kana kuti muzukuru wenhaka yevambire vanana sokobvunyijena, ndiye anogarapo. Akatarisa kuti hapasi kuparadzwa here, hapasi kuitwa zvipi nezvipi. Ndiye anotarisa, ndisingaziviwo mamwe matunhu. Hausi minista, haiti nzvimbo yekungosiya shuku nasai. Kwete, inzvimbo inotoda kuchengetedzwa.
Manzwa kubva kuna Senator Mambo Nembire vekuMount Darwin muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.